Izvi zvinotevera magwaro akabuda mushure memusangano weHealth Affairs Council. Hurumende ichiti vakoti vanofanirwa kuchienda kubasa mazuva avo savanotarisirwa, sezvo nyika iri mushishi rekurwisa kuparara kweutachiona hwecoronavirus. Mutungamiriri wezina vaEnoch Dongo vati izvi ndizvo zvavakaziviswa pakaitwa musangano wevashandi vezveutano, asi vakati havasi kuzotevedzera chisungo ichi. Vadongo vaudza Studio 7 kuti hazvigoni kuti vadzokere kumabasa mari yemuhoro yavo isina kukwidzwa. Vadongo vati chakakonzera kuti vakoti vashande mazuva maviri pasvondo yaive nyaya yekuti hurumende yanga yatadza kuwedzera vashandi ava mari inovakwanira.
Maflexible aya haana kungouya, akauya after that agreement takaitana nehurumende kuti tichashanda mashandiro iwayo, nokuti takanga takumbira mari kuhurumende yaienderana nemari yatakambira before 1 October 2018 tichiti ngavatipe mari yedu yechishandisa under bank rate. But hurumende yakati yakanga iri incapacitated kuti itibhadhare mari idzodzo. Yaita izvozvo saka pakabuda option yekuti tichava mazuva mashoma kubasa kuti tiwane mamwe mazuva ekunotsvagawo zvekuita nekutsvagawo kuedza kuwedzerudza mari tonga tichipiwa nehurumende. Zvino zvinhu izvozvo hazisati zvagadziriswa, ndakaurana kuti tinokwanisa kuzongodzoka chete kunoshanda mazuva akakwana kana hurumende yagadzirisa zvinhu izvozvo. Kwabva kwauya COVID-19 hapana chachinja. COVID-19 yatoita kuti upenyu hwedu hutooma kudarika zvavanga uri. Kwava nemirako here inoita kuti isu tichikwanisa kuti takukwanisa kuchiya kubasa mazuva akakwana?
Vadongo vatiwo vari kushamiswa nedanho riri kuda kutorwa nehurumende iri, vachiti zvinokonzerawo kuti kuzvipatara kuve nevashandi vezveutano vakawanda panguva imwe chete. Vakati izvi zvinogona kukonzera kutapuriranwa kwechirwere checovid-19 zvakanyanya.
Chirwere ichi chirwere chinotapurirana zvakanyanya, achidi vanhu kuti tinoungana pazvipatara tiungane takawanda mubasa tinotapurirana, tigotapurira nemhuri dzedu, tigotapurira futi vanhu veZimbabwe. Saka tiri kuti mahospitals anofanira kunga achiita scale down, achiita vanhu vashoma pabasa kuitira kuti tinge tine vanhu vanonga vachikwanisa kuzopa maservices kana kuri kuti vamwe vashandi vezveutano vapatira chirwere ichi, tinge tine those backup. Saka isu kana hurumende yakuti mwese uyai kubasa mugoungana nezuva rimwe chete, kwese everyday muuya makaungana, tingazara tese chirwere achazorapa vamwe ndiani?
Sachigaro wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo savana chiremba vasingawirirani nekuti vana mukoti vashande mazuva mashoma, sezvo zvine njodzi kuvarwere, hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa dambudziko riripo rekupa vashandi vezveutano mari dzisingakwani.
Nokuti Apex Council inofanira kugadzira zviri kukonzeresa, zvakakonzeresa flex hours acho atomboivepo pakutanga. Maflex hours akauya nyaya yekuti masalaries haasi kukwana kuti vana mukoti vaende kubasa. Vanga vagare pasi vagadzirise mari dziri kutambirwa nana chiremba, dziri kutambirwa nemanesi, dziri kutambirwa nemahealth workers ese muZimbabwe. Nyaya yeflex hours yoiisiwa pasaidi.
Sachigaro wesangano rinoona nezvevashandi vezveutano reHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, vabvuma kuStudio 7 kuti izvi ndizvo zvakabuda pamusangano wakaitwa nevashandi vezveutano, asi vakati havana chekutaura panyaya iyi. Zina yatiwo iri kudzidza kubva kune zviri kuitika kune dzimwe nyika dzekumavirira, uko vashandi vezveutano vari kufa zvakanyanya nekuda kwecovid-19 nekudaro havasi kuzozviisa muna taisireva kana pasina gadziriro yakakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.